Vatori venavo varambidzwa kunoona kudhindwa kwemapepa aya uye mamumapato ezvematongerwo enyika. Audza Studio 7 kuti haana kufara nezvange zvichiitika. Mumwe wevasina kufara nezvange zvichiitika nhasi ndavatavani mulambo vanove chief election agent wava Elton Mangoma, avo vachakwikwidza sarudzo dzemutungamiri wenyika vachimirira mubatanidzwa wecoalition of democrats kana kuti CORD. Vamulambo vaudza Studio 7 kuti ZEC iri kuita zvainoda nekuti zvavaona handizvo zvavange vakatarisira.
Tafunga kuti kushedzwa kwetaita kunoratidzwa se observers toona kuti rinoprindwa sei, zviri kufamba sei, ratanga pato kusvika raprindwa sei. But tasvika ikoko, it was total different. Tasvika ikoko taingoratidzwa over the window, titakamira mitakamira so materese tichiona down flow mwanga ari vari kugadzira tongonzi ballot iro.
Munyori mukuru mubato reMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaNixon nyika dzino vati kunyange hazvo vafara kuti ZEC yavakoka kuti vanoona kudhindwa kwemapepa ekuvhotesa, vachaongorora mapepa ekuvhotesa vapiwa neZEC kuti vaone kuti hapana chitsotsi chichaitika.
Saka tichandoedza kuti tipewo ivo vaongorori vakuru pane vanoti mazvikokota vanoona nezvemapepa kuti vange vachiona kuti zvatakamboitwa, zvataifungidzira ndo zvakaitwa muna 2013 zvingaitika here pabepa iri. Kana taona kuti hazviitiki, ndofunga tichafara zvikuru kwazvo kuti ibepa ratingabvuma kuti ibepa ratingakwanisa kuti tinge tichishandisa kuti tindoparawo X wedu muna 2018.
Vatiwo chimwe chakakosha chavachaita kuongorora kufambiswa kuchaitwa basa ari kuvhotesa musi wesarudzo.
Zvatiri kukoshesa ndezvekuti kana tasvika pakuti vanhu vavhota paya, toda kuti bepa ringe richengetedzwa pane vanhu vese vachiona kuti rararepi and mabhokisi acho achengetedzwa sei, and kuti kana apedza kurawa ipapo vanhu vacho vanenge varipo ndiwo here vanhu vakakodza kuti vange vari nemaballot papers iwayo. Kana izvozvo zvikaitwa chete, tinofunga kuti sarudzei tinozobvuma kuti zviri mubhokisi ndo zvaitwa nevanhu.
Vari kukwikwidza sarudzo dzemutungamiri wenyika vakazvimirira vaBrian Taurai Muteki vaudza Studio 7 kuti semaonero avo zvinhu zvafamba zvakanaka.
Isu saka takaizoshanda nenonzi peace pledge kunoku wekuti vanhu ngationesane panenge pari wrong. This is the democracy. Democracy haireve kuti kana makafunga zvakasiyana zvaipa kubatsirana. Saka vamwe vanga vatopinda macho munotodhindwa macho munhu. But as presidential candidates we are not there to print. Tandaenda kunoona kuti zviri kufambiswa sei. Saka kana pane munhu anenge ane chichemo chaanacho, tinototi zviri nani kuzvinyora nekuti system yatiri kuti yacho yakakanganiswa, vanhu vakanyora ka.
Mumwe commissioner weZEC vaquvani moyo avo vange vari ku Fidelity Printers vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvafamba zvakanaka kunyange hazvo paine vamwe varatidza kusafara vati vakoka mapato kuti azozvionera kuti mapepa aya haasi kudhindwa kunze kwenyika.
Tavapa mapepa racho kuti vanyatsoenda naro vaende kunoona kuti chii chiri kunyatsoenda. Munhu achavhumura kuti aise ex wake ikoko on the assembly ballot, akabva ipapo then atiudza kuti chii chaaona. Asi isusu tiri kuti kana aona wazvura iwavo uya utiudze tozoona kuti chii chiri kunyatsoitika, nekuti kana zviri chokwadi izvozvo zvinoreva kuti tofanira kuchinja mapepa acho iwayo.
Panyaya yekuti pane mamwe mapato aiti anoda kuchengetedza mapepa aya kubva musi wekudhindwa kusvika musi wekuvhota, vamwewo vati hakuna zvakadaro zvichaitika.
Hakuna vari provision zviripo chete nezvekuti titongoti vanhu vangoona zviri kuitika ipapo. Saka tiri kuti hakuna munhu achagara ipapo. Zvinenge zvava basa reZEC kuti tirione kuti sevanhu vakapiwa masimba neconstitution tichaita kuti tione kuti the printers iri kuita izvozvo zvinodiwa nemitemo yenyika.
Mapepa ekuvhotera mutungamiri wenyika neparamende ari kudhindwa kuFidelity Printers, uye kanzuro achadhindwa nekambani yehurumende yePrint Floor. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.